America News Tonight.
Maniraka na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 6, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Veruzhinji Zimbabwe kana muna arwara ngaende pachipatara chepadhuze naizvo vanhu ngavageze maoko before eating or after the using their toilet.
Zvichitevera dambudziko rechirwere chekorera ravhiringa nyika, hurumende inodzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa zvikuru matunhu abatwa nechirwere ichi. Mapurisa muSouth Africa anorambidza rimwe sangano rinomirira zvizvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reEconomic Revolutionary Alliance kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kuBeitbridge mangwana. Vakwegura zvekudarika makore zana ekuberekwa vanoremekedzwa nekupembererwa muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera dambudziko rechirwere chekorera ravhiringa nyika, hurumende inoti yadzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa parufu nemudzisvondo zvikuru matunhu akatarisana nedambudziko rechirwere ichi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rayabudisa pamusoro pechirwere chinhasi, bazi reutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviru zvina nemazana matanhatu nemakumi mana nevashanu 4645 vanofungidzirwa kuti vange vabatwa nekorera, uye mazana mapfumbamwe nevashanu 905 ndivo vakaongororwa kuzvipatara vakaonekwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Chirwere ichi chinonzi chapararira matunhu madiki emunyika makumi mana nerimwe kusanganisira muguta reHarare. Mutauri webazi reutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rine nyanzvi matunhu ese munyika dziri kubatsira varwere pamwe nekudzidzisa veruzhinji pamusoro pechirwere ichi.
Tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana munhu arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye, uyewo kuti vanhu ngavageze maoko under the running water before eating or after the using their toilet. Chitaura zvekuti mvura yakomwa chaiyo kana chikwanisa ku
vaimbova gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa zvakare vari meya vekwekwe Dr. Henry Madzorera vati chirwere ichi chinokonzerwa netsvina, uye vakurudzira kuti hurumende nemakanzuro zvipe vanhu mvura yakachena pamwe nekutakura marara.
Nyaya huru inofanira kuitwa nehurumende ndeyekumeka shuwa kuti vanhu vese vane clean potable water, mvura yekunwa yakachena isina utachiona. Toona kuti masuweji edu anofamba zvakanaka. Toona zvakare kuti izvo hand hygiene, tapromota hand hygiene muvanhu vedu. Ndozvinhu zvatofanira kuita kuti pedze denda rekorera inyaya yemvura, kunyanya mumaguta. Mvura yatinomwa tinopiwa nemakanzuro ngaive yakauchikwa zvakanaka, yakachena isina utachiona.
Vativo zvakakosha panguva ino yedambudziko rechirwere ichi kuti bazi rezveutano ringe riine vamiriri varo pamisangano nemagungano kuitira kuti rione kuti vanhu vari kutevedzera here nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti kudzoka kwechirwere ichi kunoratidza kuti nyika haina zvayakadzidza kubva muna 2008 apo pakafa vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana maviri nemakumi masere nevanomwe nechirwere ichi.
Kana ma public health fundamentals asina kugadziriswa dambudziko rezvirwere zvakaita sana korera tinoramba tichisangana naro.
Varusike vakurudzira veruzhinji kuti vazvichengetedzewo vachiti harisi basa rehurumende nemakanzuru chete kuchengetedza utano hwavo.
Sema communities tinotorawo nebasa guru ratinofanirwa kunge tichiita.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa Revenders Initiative for Economic and Social Transformation Vasano Wadzai vakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzishandire munzvimbo dzakachena pamwe nekutevedzera zvese zvinodiwa neveutano senzira yekudzivirira kupararira kwekorera.
Tatingagona kungoita isu seboka kukurudzira mamembers edu kuti ashande panzvimbo dzakachena vashande vachitevedzera hwaro hunotadza kuti vanda kushanda vasingaparadziri chirwere ichi.
Kushaikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara mumaguta pamwe nekudhuka kwepombi dzinotakura tsvina nezvimwe zvinonzi zviri kukonzera kupararira kwezvirwere zvemanyoka munyika. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Malawi, South Africa neMozambique dzakasangana nawo nedambudziko rechirwere ichi munguva pfupi yadarika. Izvo zvakasiya vanhu vanodarika churu vafa kuMalawi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Rimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, reEconomic Revolutionary Alliance, rinoti rarambidzwa nemapurisa emuSouth Africa kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kumugano wenyika mbiri weZimbabwe neSouth Africa weBeitbridge mangwana. Sangano iri rinoti rashamisika nedano iri sezvo rakamhengerapiwa mvumo nehurumende yeSouth Africa yekuti nhengo dzaro dziratidzire pamugano uyu. Mutungamiri wesangano iri, Advocate Talent Rusere, vanoti vanga vaine hurongwa hwekuratidzira vachinyunyuta nemafambisirwo avanoti akaitwa sarudzo muZimbabwe pamwe nekupikisa kugadzwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe riri makare muSouth Africa, reProgressive Zimbabweans in South Africa, riri kurongawo kuratidzira kumugano weBeitbridge musi wa26 mwedzi uno. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa emuSouth Africa pamusoro pekurambidzwa kwesangano reEWA reIRA kuratidzira. Asi varusere vanoti vanofunga kuti kurambidzwa kwavo kwakonzereswa nenhengo dzesangano reProgressive Zimbabweans in South Africa. Asi vesangano iri varamba kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachiti havanei nechekuita nekunyimwa mvumo kwesangano iri. Ngatinzwe hurukuru yataita navarusere pamusoro penyaya iyi.
Vandifonera makuseni vakandidana ndikaenda kumeeting vakandipa zvikonzero zvekukanzura hurongwa wavakanga vatipa clearance.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti vakanzure hurongwa utichiona kuti vakambenga vakupai mvumo yekuti muenderere mberi?
Chikonzero chikuru chavanyanya kushandisa pakukanzela hurongwa watanga tinawo wemusi wa 7 October ndechekuti pane group rezvizvarwa zvekuZimbabwe zviri muSouth Africa rine vanhu vanosvika 123 vakaita petition yavakasaina vese vachitaura kuti utungamiriri weera Zimbabwe uri kuda kutungamirira protest iyi, utungamiriri uri armed, utungamiriri uri kuronga kuita mirishonga nekuparadza zvivakwa zviri paborder reSouth Africa neZimbabwe. Ndicho chikonzero chikuru chavanyanya kuti bata nacho. Panga pakatotorwa mascreenshots akaprintwa akawanda zvekuti if I counted them there were I think about 28 copies. Zemascreenshots akatorwa akaprintwa evanhu vachitaura mumaplatforms edu atakanga takacreator anovanga nevanhu vanga vachisvika kuma 12,000. Vanhu vane shungu, vanhu vane kuremerwa nekurwadziwa nekubirirwa kwakaitwa maelections muZimbabwe. Saka vanhu vaingotaura chiro zvavataura, vanotaura zvepfuti, vanotaura zvekunoita mirishonga, asi zvisingareve kuti ndo hurongwa hwatati nawo hwekunoita mirishonga.
Mune vamwe matanha amuri kutora here kuti mugadziridze zvikonzero zvamapiwa izvozvi zvaita kuti musabvumidzwa kuratidzira uko?
Taita umwe hurongwa hwekuti tiende tinogara pasi navasiri uRamaphosa neutungamiriri hwavo kuti vanyatso kutibudira pachena chikonzero wai vari kumira zvikuru nebato riri kutonga kuZimbabwe iro rinova bato risina kuvhoterwa zviri pamutemo izvo zvakasanangurika zvikataurwa kunyangwe neSADC nemamission observers eSADC. So ndio matanho atakutora zvekare tichasuwa the responsible authority yakansela clearance yavakanga vachipa nokuti zvehazvisi pamutemo kuti clearance inopiwa yozokanzelewa kubudikidza nema investigations angange aitwa vaifana kunge vakakanzela vasati vaita meeting nesu.
Iko kurambidzwa kuratidzira kwamaitawo kwakanganisawo zvakadii hurongwa hwenyu?
Izvi hazvina kudzorera shure isusu chete, zvadzorera mwana wese weZimbabwe kumashure.
Pane shokuora tiri kutambira rekuti sangano renyu rakaunganidza mari kubva muvanhu dziri kufungidzirwa nevamwe kunzi imari dzichangotsakatika dzakadyiwa. Makafambisa sei nyaya yemari idzi?
Shoko rekuti vanhu vakatorerwa mari nesangano redu harisi shoko rechokwadi, ishoko renhema. Patinorangarira patakambokumbira mari kuvanhu, taida 2000 rand yekuti tikwanise kuenda kuno applya for the date rataida kuita demonstration. Unfortunately mari iyo haina kutobuda. Takatozotsvagawo mari dzedu nenzira dzedu dzataikwanisa. However, takaenderera mberi neurongwa hwedu tikaenda tikano applya tikatumira vanhu bepa kunyange vanhu vanga vasina kutumira mari. Saka shoko rekutaura kuti kune vanhu vakatorerwa mari mashoko emugodzi Matsuro.
Vanga vari mutungamiri wesangano reEconomic Revolutionary Alliance Advocate Talent Rusere vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Rimwe sangano rinoshanda nevagari muguta reulawayo, Respa Community Trust, richishanda pamwe chete nekanzuro yeguta reulawayo, nechikoro chepamusoro soro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST, raita mabiko ekucherechedza vamwe vagari vakwegura vave nemakore adarika zana senzira yekuvaremekedza uye kubatsira kutaura pamusoro pematambudziko anosangana nevakwegura mukurarama kwavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pange paine mufaro mukuru munhandare yeZITF Exhibition Center apo vanhu vane chitsama vaungana vachipembera kuve neupenyu hwakareba kwevana soro jena ava. Mbuya Langei Hlekumalo vane makore zana negumi kana kuti 110. Vachiri kukwanisa kufamba vega pamwe nekuona asi vave munhu asingachatauri mashoko akawanda. Vaudza Studio 7 kuti havana zvavangarayira vanhu kunyanya vechidiki vemazuvano nekuti vanozviti vakadzidza. Asi mumwe wevazukuru vavo amai Stembison Ndebele vanove Major Street vati mbuya vavo vanokoshesa kuti vanhu vave nekukudzana nerudo.
Yaixoxe nje kuti bona kudhala kwakungiyela nzondano yona lesi khona kathesi ukuthi abantu bendlu enkulu mbebencane abazwanani bachibona vele lo nyane wabo babehlala igumeli 1 bepheka mbiza 1. So uhlala estressa kakhulu into yona leyo ukuthi kafuna abantu abaxabanayo yena akakhetheli ukuthi uthiwa ungwangapho ngwangapho nxa uligazi lakho ligazi lakhe.
Vanogara vachitiudza kuti kwanga kusina kuvengana kwaveko mazuva ano kwekuti vemhuri imwe vamwe vari kwamaiguru vamwe vari kwamainini vanovengana. Vanoti ivo nemudzimai mudiki wemurume wavo vainzwana zvikuru zvekuti vaigara mumba imwe chete vachibika pamwe chete. Saka vanogara vachitiudza kukosha kwakaita kudanana pasina kuti iwe uri weimba ipi, uyu ndewe imba ipi. Kana muri mhuri imwe chete munofanirwa kubatana.
Mbuya Lina Chitundu vave nemakore zana nemaviri ekuberekwa uye vachiriwo kugona kufamba kuona nekunzwa pamwe nekutaura. Vanoti vakatanga kugara muguta reulawayo nemurume wavo mugore ra1957 kusvika pari zvino. Vanoti kunyange zvavo vasina kuenda kuchikoro vaikwanisa kuverenga apo maziso avo aiva achiri kunyatsoona zviri nani.
Karekare munongoziva kuti tatisina mhosva nezvezvikoro izvi. Kareko ndichine maziso ndaingobira-bira, ndoda kutaura chokwadi, ndaingobira-bira zvokuti iye zvino zvandisisina maziso ndinganyepa hangu.
Mudzimai wemumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Minyota Ubaloi Chiwenga, avo vange vari munyarikani mukuru pachiitiko ichi, vati zvakakosha kupembera nekukudza vakwegura nekuti ndiwo matenhero zivo kunobva uchenjeri hwakawanda. Amai Noctula Nguwe Ndlovu, awa wanoe mkuru esanga no Respa Community Trust, vati nirao kukosha kwa kaita kuchengeteza wakwe gura vakati itzika ichiwa anu ya kugarane wakwe gura mzimba, pane kuwaende sa kumisha ino chengetezwa wakwe gura. Kurukota redu nrevula wayo, pamwe na mea wevula wayo, wa David Coulthard, ndivamwe wevanu wabata neno ya kweguri wa nima korea darika zana, wanufura makumi matanatu, wabaku nzumbo zakasi ya nasiana, zema tunuwe matelele lent, pachitiko ichi. Rave gwerele chipiri Respa Community Trust, pachita gungano iri, senzira yu kuchereche za zwari wa kwegura, ilorino chereche za pasiru ose, musuwa October 1, kwerele garega. Atina kwanza kuwa na uwandu wewa kwegura, so kudarika makore zana munyika, asi United Nations inoti inofungidzira kuti gore rapera pasi rose vaive nemakore anodarika zana vaive mazana mashanu izvuru ane zvuru makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kana kuti 593,000 uye paine tarisiro yekuti uwandu hwevanorarama kudarika makore zana huri kukwira nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kudya kune utano nemishonga inorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Zimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat inoti muZimbabwe muna anotarisirwa kurarama makore makumi matanhatu nemaviri 62.16 kana kuti life expectancy. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzana Musengi.
Mutungamiri wenyika vai Masani Munangagwa vadoma vatevedzeri vevanyori muofisi yemutungamiri wenyika, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevanyori vematunhu. Gwaro raburiswa nemunyori mukuru muofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMartin Rushwaya rinoti vamunangagwa vashandisa masimba ekudoma vanyori ava pasi pechikamu 204A chebumbiro remitemo yenyika. Pavanyori vemapazi ehurumende, vamwe vakaita saVanick Mangwana nava George Gwamatanga vadzoserwa kumapazi avo avagara vachishanda vari akaita sekuburiswa kwemashoko nebazi rezvemari. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Afrika inonzi munguva pfupi inotevera ichapiwa chigaro mubhodhi repamusoro-soro kana kuti executive board reInternational Monetary Fund kuitira kuti dunhu iri rive nezwi rakasimbisisa musangano iri. Mashoko aya akataurwa nemukuru weIMF amai Kristalina Georgieva muhurukuro yavakaita nesangano renhau reAgence France Press. Mubairo weNobel Peace Prize wegore rino wapiwa kuna Nagesh Mohammadi murwiri wekodzero dzevanhukadzi ari mujeri muIran. Mohammadi akasungwa nehurumende yeIran kagumi netatu akawanikwa aine mhosva kashanu nekutongerwa makore makumi matatu nerimwe ari mujeri pamusoro pekurohwa nechamboko kanosvika zana nemakumi mana. Zvipfuyo zvakawanda zviri kutyoka makumbo mushure mekunge zvavira mumakomba ari kusiyiwa asina kuvharwa nevanhu vari kuchera zvisiri pamutemo zvicherwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti makomba ari kusiyiwa asina kufutsirwa aya ari kukanganisawo nharaunda dzavo pamwe nekuvhara nzizi uye kukuvadza zvipfuwo zvavo. Mumwe anoti akarasikirwa nemombe mbiri dzakawira mumakomba aya gore rino ndiva Amon Munyorovi avo vanogara kuchikuti mudunhu rehurungwe kumashonaland west. Mumwe mugari wekubhindura mudunhu remashonaland central vaChristopher Muneri vanoti vashandi veenvironmental management agency kana kuti EMA havasi kuita basa ravo nemazvo.
Ndiri kuti ndapedza kuona, ndiri kuti ndapedza kuona.
Mumwe anochera goridhe zvisiri pamutemo uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya anoti chimwe chinoita kuti vasatsvaga mapepa epavanochera inyaya yekuti zvinokwezva vakuru vezvematongerwo enyika avo vanosviko vabvisa vachiburisa mapepa avanoti anenge agadzirwa nechimbi chimbi kuitira kuvabvisa.
Saka zvikuitika pandezvekuti zvonezvo chakadzidza kuti ukaenda uchida magwaro emugodhi kuminisi haupiwe, asi gare gare unozoona mapoliticians ave kuuya nemagwaro vachiti inzvimbo yavo yavakapedza kare. Zvinova zvinhu zvinototishamisawo kuti iwo wakaenda haupiwe.
Vachikumbira kuti vamwe vemigodhi mikuru yakaita seZimplus, Golden Valley nemimwe vaite mubatsira pamwe padambudziko rekuBayhorse Mine, kurukota remashonaland west. Amai Marion Chombo vakati dambudziko rekuwirwa kwevanochera zvicherwa iri ratekeshera nenyika zvekuti hurumende haikwanise kurimisa iri yega.
Tirikukumbira na Zimplans mamaini ari padhuze nesu vakati kurei, tirikukumbira Pixton nana Golden Valley kuti vauye vatibatsirewo kuburitsa hama neshamwari dzedu dziri pasi papapa. Iye zvino vanhu vakaungana kudai, tine zvinhu zvakawanda zvatiri kuronga. Mukatarisa pane timu dzauya, tine veministry of health vari pano kuuya kuona kuti vangabatsira sei.
Mukuru wecenter for natural resources governance Rafarai Maguhu vanoti kucherwa kwezvicherwa zviri kunze kwemutemo kwave kuwedzerwa zvave kuita kuti vamwe vapinde nemumigodhi yakavharwa nezvikonzero zvakasiyana siyana izvo zvine njodzi.
Dambudziko riri papa nderekuti migodhi yatiri kutaura nezvayo iri kudhirika iyi migodhi yakamboshandwa kare nemakambani chaiwo chaiwo. Varidzi vemugodhi iyoyo kwaakuzosiya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Vamaguhu vanoti rimwe dambudziko nderekuti migodhi yakawanda yave yevakuru vezvematongerwo enyika vasina ruzivo uye vasingatevedzere mitemo yekuchera zvisina njodzi.
Panzvimbo yavo pakabva pauya mapoliticians vanenge vachizviti ndini ndaamuridzi wenzvimbo inoiyi. Mapoliticians havasi maminers, havatozivi kuti chinonzi mining chii. Chavanongoziva ndechekuti pasi apa panobuda mari.
Mumwe ane kambani yekuchera zvicherwa Muzvari Chedza Chipangura vanoti mumwe migodhi haina varidzi sezvo vachizotiza kana paita njodzi sezvavanoti zvakaitika paBayhorse Mine.
Zvafanana zvekare neiyi yaitika manje manje kuBayhorse. Hapana muridzi anonzi uyu ndiye wepo chaiye chaiye. Vanenge vakopindawo vachingobatirira kuita ivo magindagori apanzvimbo kuti ndisi vakuru. Ndosaka muchizoona kuti musi wenjodzi havabudikire kuti vataure kuti ndisi varidzi nokuti vanenge vasina mvumo iri pamutemo kuti ndivo.
Mukuru weEMA mudunhu remashonaland west vaWeston Mapako vanoti vanhu vari kuchera zvicherwa panzvimbo dzisina kutarwa vari kuzviita kunze kwemutemo. Vamapako vanoti kuti munhu kana kambani vabvumirwe kuchera zvicherwa vanofanirwa kunge vaine gwaro rekuti nharaunda ichadzoreredzerwa sei kana kuti environmental impact assessment. Makore maviri apfuura vanhu gumi nevapfumbamwe vakafira mumugodhi wecricket mudunhu remashonaland west. Mimwe migodhi yakadhirika ikauraya vanhu inosanganisira Rain Mine kumashonaland central neRed Wing Penalonga kumanikaland. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, mukuedza kutsvaga nzira dzekupedza nadzo mhirizhonga kumitambo yenhabvu, bepanhau reSunday News rinonzi rakokera hurukuro pamusoro pekuti dambudziko iri ringapedzwa sei munyika. Musangano uyu uyo waitirwa muBulawayo unonzi wapindwa nemapoka ane chekuita nenhabvu munyika anosanganisira Premier Soccer League, veSports and Recreation Commission, veZimbabwe Football Association Normalization Committee, mapurisa pamwe nevamiriri vezvikwata zvenhabvu zveDynamos neHighlanders. Musangano uyu uri kuuyawo mushure memhirizhonga yakaitika pamutambo wezvikwata zviviri izvi muBaba Field Stadium muBulawayo makare masvondo mashoma adarika.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wembira nehosho dzechinyakare Nasibo Mutize. Nasibo akakokwa kumutambo weVisa for Music 2023 kuMorocco uchaitwa muna mbudzi wegore rino unowe mwedzi unouya. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
The month of Jordan that I found in 2009, which is the speaking block at the wall, my musician that I took, and the Batanga, and the Nipponic music, and the Batanga, and the Batanga, the professional Lima guitar.
Chakaku Pai Gutimuti, Nini Indos, and Doda Guita is the chief.
Ah, I think it is queer and the Yona music is the music. So, Visa for Music platform, yeah, musicians could showcase Savari and especially those emerging musicians from different countries across Africa. So, we're invited this year to go and showcase our brand, Nasibo Music. Different stakeholders from different countries in the music industry. I get us some music booking agents, music festival directors, and a whole lot of people who have something to do in the international music scene.
Gadziriro dzacho dzave papi mambobata kuti kune matambudziko amunosangana nawo akawanda muzvirongwa izvozvi.
This opportunity is one of the opportunities that will come once in a lifetime. It's a once in a lifetime, so we are actually treating to Zimbabwe and also on the international people that we are looking for funding. Funding in form of air tickets, in form of money, in form of paying for our visa cost as well. And first of all, you need to come to 2022-25 November. We only have a few days left.
Kune vakawanda vanoda kunzwa mumanzi yenyu, vamwe vanozviti mapromoter, vamwe vanozviti masponsor, nevamwe vanongova mafans vanoda kukubatai, vanokuwana ikupi?
Vanenge vachidoso tibata, vanotibata pa +263 782 899 772, kana kuti vanotibata pa email yedu nasibomusiczim@gmail.com.
It was a Friday, and in Tango Sia Muchienda, that was a poor night that Chirimude. It was a Friday.
Uka Batara Kanaka, Malea no Yawuka. Malea does give up to him when I want to
Mchinzwa kambo kanonzi chire mudenga manzwa hurukuru yaitwa na Nasibo Mutize ari parunare kuHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechisvano svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera icho chinonzi chabata matunhu madiki akawanda emunyika kusanganisira guta guru reHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau zvakare. Zvichitevera dambudziko rechirwere chekorera ravhiringa nyika, hurumende inodzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa parufu nemudzisvondo, zvikuru matunhu akatarisana nedambudziko iri. Tabatashka kuma kumechurunga chedu anukunika yi ndini wenyu jonga kandemiri ndirimu Washington DC ndi kusemi na Taboka Nube.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 Mfumfu 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje
ama cases la ayi 30 garesa ukuthi abantu sebefile sibona esibabaningi kakhulu besinceda besicela sibe besivulela amanzi i-council iletha amanzi aclean.
Ugatsha lezempilo kahle eZimbabwe libeka ukuthi umkhuhlane wesifudo owe-cholera usibulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo.
Ngokungesiyalike kubonile indumba yabantu ehambele yazisakhela kwi-security yeSouth Africa abantu abangabayo ngo-2023.
Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuthele ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe yasebehlala kwele South Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Kuliviki kuthelo Woza Friday lomculi womdumo owe-TV Liga Rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi ngoMr. Bonds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilo kahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usubulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Lokhu sekwenze uhulumende athathe amanyathelo okwehlisa inani labantu abavunyelwa ukuba embuthaneni efana lezimfa lasezinkonzweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukugwalo lwabo abalethule ngesimo somkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula, abogatsha lolu bathi kuze kube izolo abantu abafika inkulungwane ezine lengxenye 4645 bacatshangelwa ukuba babanjwa umkhuhlane we-cholera ukuthi abaphezu kwamakhulu ayisificamunwemunye 905 yibo abatholakala belo mkhuhlane lo ezibhedlela. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba ugatsha lwakhe lwabodokotela ezigabeni zonke zelizwe abancedisa labo abahlaselwe yi-cholera.
Tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana muna arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye, uyewo kuti vanhu ngavageze maoko under the running water before eating or after.
Ngikhuthaza uzulu wonke eZimbabwe ukuba nxa umuntu egula ngaye esibhedlela esiduze layo. Sikhuthaza ukuba abantu kabageze izandla nxa besebenzisa izambuzi. Amanzi okunathi kabawabilise, nzala ukudla abakudlayo kakuphekwe kuvuthwe.
Endaweni ezifana leBikita, umqondisi wezempilakahle uDokotela Thalia Mungwati wazise ukuba ugatsha lwakhe luzahlolisisa izimfa zonke ezenzakalayo lalapho kubuthana khona abantu. Uqhubeke esithi kabasoze bavumele ukuba abantu bapheke ukudla endaweni lapho ababuthana khona emizameni yokwehlisa ukusabalala kwalomkhuhlane. Udokotela osebenza esibhedlela sesalimugabe umnumzana Johnson Dlamini uchasisa imbangela yokuqhamuka komkhuhlane lo.
Besikhuthaza civil i-council eHarare isincwedi ngesikhathi lesi sikiso lesi ngenxa yokuthi ingayekela ukusinceda la ama-cases la ayi-30 karesa ukuthiwa abantu sebefile sibona esibabaningi kakhulu besinceda besicela sibili besivulela amanzi ikansili ikansili iletha amanzi aclean amanzi aclean ngoba ezinye isikhathi amanzi abuye engcolile futhi so ukuthi simasenze amanzi nalawo akuncedi
uthe kuqakathekile ukuba ugaja lwezempilakahle lube khona endaweni zonke lapho abantu ababuthana khona ukuze lukhangelisise ukuba abantu bayalandela na imithetho enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Robson Dube uthi ilizwe kalithathanga amanyathelo aqinileyo okuvimba ukuhlaselwa njalo yikholera ngemva kwesehlakalo somnyaka ka-2007 kusiya ku-2008 lapho okwafa khona abantu abafika inkulungwane ezine 4,287.
Ngembali yaseZimbabwe nje, indlela uhulumeni waseZimbabwe abamba into ezifana lempila kahle kaZulu esingathi yi-health. Hayi, uhulumeni waseZimbabwe kakho efficient khonapho. Lokho ngikutsho ngenxa yokuthi ngo-2008 kwafa abantu baze bafika inkulungwane ezine 4,000. Ikanti umkhuhlane lo wamemetheka wabamba i-100,000 abantu. So okwamanje okufunakalayo ukuthi uZulu kumbe kube lemkhankaso eqinileyo ukwenzela ukuthi uZulu waseZimbabwe abambe ilizwi lokuthi hayi umkhuhlane lo usufikile.
Ukhuthaze uZulu ukuba azigcine ehlanzekile futhi ukuhlanzeka kungancedisa kakhulu ukugcina impilo zabo.
I-cholera ngumkhuhlane olokutsho kakhulu ngama-habits abantu besingathi ukuhlala kwabo jikelele. Lizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe abantu baminyene lapho abahlala khona. Ikanti lapho abaminyane khona lalapho abahlala khona akutholakala amanzi.
Udubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni sokusenza ukuba kusabalele imikhuhlane efana lekholera. Ayisilo eleZimbabwe kuphela elithe lahlaselwa yikholera ngoba kunyanga ezedluleyo uhlasele amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iMalawi, South Africa, Mozambique namanye. Abantu abedlula 100 babikwa bebulewe yikholera eMalawi kusikhathana esifitshane esedluleyo. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Lokhu kulandela umhlangano oqhutshwe izolo eMessina ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Landelani Ncube or Economic Revolutionary Alliance.
Manje njengoba selimisiwe kanje kuyini elizakwenza njengehlanganiso?
Okay, kathi sisime kwezo lokuthi nasambe ku-president wethu Ramaphosa sikhuluma naye in a professional way, like politician, and singasakhulumi njengabantu, khulume naye njengomuntu ose-ofisini yakhe ye-politics.
Lapha abanye bakhala ngokuthi kungani lingabambani njengenhlanganiso ezise South Africa zonke nxa lifuna ukuthi libe litshengisela eMessina ukuyini okungalimisa ukuthi libambane njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Lokho yikho ade sikufisa thina siqalisa ukuyenza ama-movement lawa okuprotesta ku-embassy nakuma-border wonke. Yikho ade sikufisa manje lapha futhinaleyo njengoba ngisilile khona into lezo zikhanya zihlangene ngesilingo lekanoko khona kumithapa ingathela ukuthi khona kule andalesisisile reprogressive Urban Group so mina ngiyena ngani ipokono lapha kule kudentelana akusenze kubuye lokujamana ngoba likwazi ipolitics ukuthi zinjani manje uyabona ngiyathola ukuthi khona background kuyabe kulama intentions amanye ibandla lebandla akabe benawo ukwenzela ukuthi khona izifiso zabo zisezi siyalisana asifuni ukubambana ngoba thina siyalisana and yiyo iproblem yona opposition parties ezimbabwe siyalisana yikho kungabi lokuguquka so mina bengi-advisa izimbabwe lama-opposition parties ukuthi ona singangabi ukuthi sifuna ushintsho ukuthi sithe ngesindebele ukuthi khona ushintsho sithithi khona kule nto evele ikhona into leyo sifuna ukuyishintsha abantu abazayishintsha yilabo abangekho involved entweni yona leyo eyefuna ukuqhuba.
Lo ube ngumnumzana Landelani Ncube owenhlanganiso Economic Revolutionary Alliance ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare ekhonona ukuthi kulezinye inhlanganiso ezijonge ukubaphazamisela inhlelo zabo. Kodwa umnumzana Lizwe Dube oyenye inhlanganiso yabe Zimbabwe asebehlala kwele South Africa Progressive Zimbabweans in South Africa yena uthi abalasandla kulolu daba njalo okwabo ukutshengisela kuzaqhubekela phambili mhla ka 26 Mfumfu.
Ethu leyi sibona izophumelela ngoba isemthethweni incwadi iphepha yonke elisigunyazayo ukuthi sihambe siyomatsha eborder mhlaka 26 sinalo njengamanje ezandleni. So yikho engathi ngubeke lokho lale kokwamanje njengamanje sosa-arranger ukuthi sibe sibone ukuthi abantu bethu bangalayithwa ngani sikwazi ukuthi abantu bethu imali zokudla bazokhona ukuthi badle. Akumelanga ukuthi abantu bethu basogole ngendlala benze yonke into elinjengalaleyo. So njengamanje nje sibhizi ngakho lokho. Iphepha lona vele elisigunyazayo sesinalo sinalo ezandleni elisemthethweni elisayiniwe ngumajors emesina.
Likhangelele ukuthi kuzabe kulabantu abangaki ekutshengiseleni lokho?
Hayi ukuthi singathi sibheke ukuthi kungaba labantu abangaki asifuni ukuthi siqambe amanga ngoba ma ngibhekile kule mashi esayenza e-East Gate abantu bathole ukwethuselwa kakhulu so abantu azange bephumelele ngokuningi kwabo kodwa bathe sebebona ukuthi hayi phela into le esiyenzayo isemthethweni abantu bakhanya bayakuthokozelela la manje njengamanje nje abantu bayakujabulela kakhulu ukuthi hayi asihambeni ngokuningi bethu ukuthi ngaqambe inhamba hayi ngabe ngikhuluma amanga.
Umbiko wenu lapha litshengisela lifuna ukufikisa kubani njalo umbiko ngokuthini?
Umbiko wethu ukuthi njengobana sinje sikhona lapha eSouth Africa sihlukumezekile iningi labantu bethu abaningi abasuka eZimbabwe abasebenzi imsebenzi sikhunywa kabi ngapha eSouth Africa singamakwerekwere into esikhala ngayo sikhala ngokuthi thina siyehlise umnangagwa esihlalweni asina asina lokunjela asina tribalism esinayo asithi political party thina sifuna nje ukuphela sifuna ukuthi iZANU-PF iyehle esihlalweni yikho esikufunayo asithi bezanu asithi bezaphu asithi beMDC asithi beCCC hayi ngithi amaZimbabweans bonke aphakame ngobuningi bawo sincedisane ukuze sikhubelele lenqubekela phambili senzele abantwana bethu ikusasa labo.
Lo ube ngumnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso ye Progressive Zimbabweans in South Africa ekhuluma le Studio 7 ecingweni ese South Africa. Umholi we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele kuleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga awe-CCC kuleli dale lelokuthi amanye amakhansila asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lethu umnumzana Chabangu kalamandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Ilunga lebandla le-CCC eMathabeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi uChamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshale abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumelelo yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagcitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo, oluka mnumzana uSengezo Tshabangu, oselilunga lezana PF leFAS, ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva, ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu ukhuluya ngoTshabalo kuliqiniso ukuthi athi yena userecola kumbe usexotsha amalunga edalela iParliament yamile athize yamile iTCCC lamacouncillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa izakhamizi, abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliament, besiya ekhansilini, besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu, bashiyane lo mdlalo, umdlalo nyana lo owenziwa nguTshabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadebeni South ngokuvota, bevotela inguquko, njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo, umsebenzi abawenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliament, uSpeaker of Parliament lo Minister we-local government ubone sebevumelane lokwenza kuba Sengezo. Sengezo uvele asomuntu olilunga le-CCC, ngoba siyazi sonke ukuba iZanu PF ile njongo mbi lesifiso sokuthi ithole into esithi two-thirds majority ukuze eParliament ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayishisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-CCC eMathabeleland South. Siphinde njalo saxoxa laye umnumzana Tshabangu ngokwakhe.
Ngilusizi ukuthi umfowethu uNtando usefanana lomuntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa, uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa, ulamabhanxa, uyakhamanda. Kanti ngeke ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithi nguspokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa, esehluleka ukuhamba, uyatatarika, uchaywe isiyezi, uchaywe isavunguzane, kakwazi ukuthi kuyini okuza kwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane, nxa kuyikuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution lamalunga, i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock, ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokho kuphongukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma insi sokumbe usukhuluma iqiniso, uyimemba nxa ukhuluma amanga, awuthembisa abantu ize, then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisiyo ndlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu yinto yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye azicakezele azigidele, liphume idlozi azikhulumele, kuyazila asikwazi ngabe cabanga ukuthi indaba le incane ngababe lokho bekontinua beqhubeka bekhuluma beyengana baza ubona umvuzo wakhona ama names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sibujayele akusitshintshi lutho ungeke ulivale iqiniso liyaphuma kuphela.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla le-Triple C. Kwezemidlalo abekomiti ekhokhela umdlalo wenguqu kulezinsuku eZimbabwe Football Association Normalization Committee babuka imizamo esisungulwe kobulawayo ekuvimba izehlakalo zobudlwangudlwangu ezinkundleni zemidlalo yenguqu. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obizwa ngokuthi yi-sports indaba oqoqwe ngabephephandaba ele-Sunday News ngenhloso yokuhlaziya udaba lokuba yiwaphi amanyathelo angathathwa ukuze kuqedwe izehlakalo zodlame ezinkundleni zomdlalo wenguqu. UNdebele uthe lolu hlelo selubavulele indlela labo njenge-Normalization Committee.
Kuyabongeka esikubonayo namhlanje usihlanganiseni nale lapha kobulawayo. Umcimbi lo umqoka nje uqakathekile ngoba yiwo zayenza ukuthi lathi njengeZifa NC sikuthole amathuba ukuthi lakho esikufisayo ufaka sizama ukuprotekta ababukeli bebhora kwenze ukuthi kube ngabe lokudlwangudlwangu bengalimali bebe lokuphumula lokupholisa emagemini. Imizabalazo enjengaleyi iyaqakathekiswa and yikho thina lathi sithe hayi asibajoyineni laba abaqalisa lowo mcimbi sibancedise ngendlela esingakwanisa ngazo.
Umsekeli kamcimbi sihlalo weqembu le-Highlanders uFiso Siziba uthe umdlalo webhola uyibhizimusi njalo izehlakalo zobudlwangudlwangu zisuka zilambise labo abathola imali ebholeni.
Anything we are told to achieve because of football. So that's the reason why we should protect people in any ever time when you think of Ubukanga, where you want to be violent, where you want to disrupt or bring the game of football into disrepute. Think about the next family, a pillar before. Omogunjaro, I'm a stadium, they ain't your business because of football. What would mean? Over the ground, FIFA license and everything, Ungela Pora is a Leopard. That would be a sheer waste of investment.
Wahlala iqembu labesifazane elimela ilizwe njalo seyinkokheli yebhola labesifazane kobulawayo ufunga inyamuthi kwamfeka uthi abadlali kumele bafundiswe kabanzi ngemithetho elawula umdlalo wenguqu ukuze bengavubeli umsindo.
So we need to educate abanye bethu, especially nxa singaqalisa ngabona amaplayers educated on the role of the game, because the times amaplayers ngabona ephoyitebule asahambelani with the refs. Decision to zero and stuff. Colombiana is which means also to the supporters selecting a winner.
Abanye abaphatheke kulo mhlangano ngabagoqela inhlanganiso ye-Premier Soccer League yona ebimelwe nguKenneth Ndebele, inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission ebimelwe nguSam Dzwimbu, bekukhona njalo abameli bamaqembu abalisa ele-Highlanders, ele-Dynamo, sele-Chicken Inn kanye le-Bulawayo Chiefs, izakhamizi zamalokishi agqagqele inkundla e-Papa Fields, abalandeli bomdlalo wenguqu kanye lamapholisa. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget. Was a Friday.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo owechibilika rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi nguMr. Bones. Yena udabuka emangweni wePlumtree. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Mr. Bones omunye wabaculi bomdumo eChibilika othaya lomdumo ezingeneni phezulu njalo ke ujabulelwa ngabantu abaningi yeke lachathekele imbali yakhe ngamafitshane.
Okhulumayo umxolisi Ndlovu wakonkalange ngizalwa eNtoli esigabeni saseGalamtata emculweni lapho bambizwa ngomxolisi Mr. Bones.
ukucula ngiqale ngo-2009 ngisenza ama-backing vocals alendoda ngabuya ngavulela mcembo 2012 elibizwa kuthiwa Mxolisi Mr. Bones and Igara Mtata Finest.
Umculo wakho msaphonzo uthiwani njalo usula amadlalathi amangane
umculo engicula ngwe rumba nginama album ay 8 lonyaka ngibizingele S9 bese kuba le collab Plumpy Kings yami no Allen Dota asengisiba khona ku album eyayibizwa kuthiwa Abahlahli apheka ngihambisana khona Lumalu Madala Boy Indolwane Amangwe Edubute Edubia no Prosper Mafane.
Umxolisi Mr. Bones usebenzela abaculi abathize njalo umkhona abamenza wathintakala ukuze aqine kwezomculo
alendoda because nguye umuntu ebengimzwisisa ngaze ngagcina sengisebenza naye uye umuntu engathi wanginspire kakhulu bese kusiba nje namaband afana nendolwane nayo yaba lesandla emculweni Precious Manyonyoba futhi kakhulu kanye no-Alfred Mangela emculweni wami ngiyazibhalela ingoma ngibuye ngisikhompozele ngiphinde ngilide ama-lead vocals ngiyenze nama-backing vocals ngisenzela nje ngingedwa kulokho bese ngisibona kwafowethu owancedisa kumagitari.
Umsapozi uthi uya kuyaculela abalandeli bakhe eBotswana leSouth Africa ekupheleni kwawonalo umnyaka njalo emalangeni uyakhipha idlalite lakhe elitsha.
Yabi album S9 izatholakala mpela kuma-digital stores. Nami ngikhona ku-Twitter, ngikhona ku-Facebook, ngikhona ku yonke indawo nje ongacabanga nje ku-TikTok ngikhona kakhulu ngisebenzisa i-Facebook page yami ebizwa ukuthiwa Mxolisi Mr. Bones Ndlovu. Yabonga kakhulu.
Sikwethisele omxolisi Mr. Bones Ndlovu enamathisela umculo wakhe wejibulika irumba phela kuhlelo Woza Woza Friday mpela sonto elijukela kini lonke igama lami yeza Jesus Band.
Live talk namhlanje sikhangela udubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera osusuphile okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owekholera usubulele abantu abangamachumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Uhulumende weSouth Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kweleSouth Africa. Kuliviki kuhlelo za Friday besilomculi womdumo wechibilika Rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngokuthi nguMr. Bones. Ngalokho mulizembapho esiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.